Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri nguva dzava 7. Tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro kubvumbi 29, 2019. Makateerera kuStudio 7 nevenyure nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Gurukota rinoona nezvemukati menyika vaKaini Matema vanoti mapurisa ave kugara akadzipakatira sezvo paine vanhu vavari kuti vari kuda kupidigura hurumende kuburikidza nekuratidzira.
Kune mapositions top 8 achange achielektiwa. Asi pane mamwe akaita semutauri wemusangano akaita saorganizer awo achange achiappointwa.
MDC yotaura nezvenyaya yezvigaro zvichadomwa vamwe nemutungamiri webato iri vaNelson Chamisa. Vamwe vakashaya munguva yegukura hundi vofukunurwa kumatebeleland. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvemukati menyika vaKaini Matema vanoti mapurisa ave kugara akadzipakatira sezvo paine vanhu vavari kuti vari kuda kupidigura hurumende kuburikidza nekuratidzira. VaMatema vaudza vatori venhau muHarare kuti hurumende haisi kuzopeta maoko ichirega vanhu vachiratidzira vachiramba kuti kudhura kwezvinhu ndiko kuri kupa kuti munyika musagadzikane. Vati zviri kupa kuti zvinhu zviome inyaya yezvirango zvavanoti zvakatemerwa nyika kuburikidza nemashoko eMDC ekuti nyika itemerwe zvirango izvi. Asi nyika dzakatemera Zimbabwe zvirango dzinoti zvakatemerwa vakuru venyika vanotonga nedemo.
Mobilize and capacitate civic organizations and individuals to stage purported effective demonstrations and disturbances to overthrow the ZANU-PF government. The government of Zimbabwe, through the Minister of Home Affairs and Cultural Heritage, will ensure that law and order prevails in the country. My ministry has since directed the Commissioner General of Police to put adequate security measures in place to deal with anyone who engages in any form of violence and disturbances. The police will thwart any civil disobedience or violent machinations by individuals, political parties, and civic organizations under the guise of freedom of assembly and other hidden activities. Let me emphasize that no NGO can teach us about freedom of assembly or democracy. We, in fact, fought for the freedom of assembly and democracy that we all enjoy today. My ministry is also aware that there are plans to intensify violent demonstrations in the country after the forthcoming MDC Alliance Congress under the guise that there is economic collapse in Zimbabwe. Recent protests conducted in the country resulted in rampant criminal activities which will not be tolerated.
Gurukota rinoona nezvemukati menyika vaKane Matema vachitaura nevatori venhau vari muHarare. Zvichakadaro, mutungamiri wesangano reZimbabwe yadzoka Dr. Victor Chimutu vanoti zviri kutaurwa nehurumende zvekuti masangano akazvimirira nemapata anopikisa vari kuronga kuda kupidigura hurumende hazvisi zvechokwadi nekuti mitemo yehurumende ndiyo iri kukonzera kuti zvinhu zvisagadzikane.
Blessing kutaura uku kunongorakidza kuti hurumende yedu haina hanya nevana veZimbabwe. Nokuti tinoziva tose kuoma kwakaita upenyu munyika yeZimbabwe. Kubva pakaitwa monetary policy review paya pakaunzwa anonzi maRTGSI. Mari dzinotambira vana veZimbabwe mumabasa umu hapana chakachinja. Value yemari inotambira vana veZimbabwe iri kupera zuva nezuva neinflation iriko. Saka ichokwadi kuti zvinhu zvikaramba zvakadaro pachawe nekuratidzira kuchaitwa nevashandi muZimbabwe. Izvi hazvinei nemaNGOs kana kuti civil society kana kuti hazvinei neopposition political party. Zvinhu zvinenge zvichitotungamirirwa nevashandi inhuna dzevashandi vemuZimbabwe vanenge vachitambura nekushaya simba kwemari dzavanotambira uye nekudzika kuri kuita upenyu munyika yeZimbabwe.
Asi vari kutika hurumende hainei nekuoma kwezvinhu vachiti zviri kukonzerwa nezvirango zvakadaidzirwa neveMDC.
Aiwa, iyoyo ndo hatingangoti manyautsa mukanwa anoitwa nehurumende yeZANU-PF. Ibasa rehurumende kuchinja kwaita zvinhu, kuoma kwaita zvinhu zvikuburikidza kwemapolicies kana kuti mitemo iri kuiswa nehurumende yeZimbabwe. Ndombokupa mienzaniso. Muna January mutungamiri wenyika vamunangagwa wakauya paterevhizheni vachiisa mitengo mutsva yemafuta. Tose tinoziva kuti mitengo yemafuta ikakwidzwa zvinhu zvese zvinokwirawo muzvitoro. Touya pakaitwa monetary policy apa takaunzwa tose kuti paunzwa anonzi maRTGSI yavanoti currency bond paper iro riratagara chiziva. Ende chakabuda ipapo ndechekuti pakanga pasisina iya yainzi 1:1. Zvichireva izvo kuti upenyu hwevana veZimbabwe wakabva wangodzika uyewo neinflation iriko. Izvozvo zvose hazvinei nechekuita nematargeted sanctions avanotaura, hazvinei nechekuita nemapata anopikisa, hazvinei nechekuita necivil society. Ihurumende yagara ichitadza kutungamira. Ndombokupa muenzaniso, iwewe Blessing toti une motokari yako yaunowa ndiwewe unodriva motokari iyo, ndione makii emotokari. Tokupa makii emotokari, wopinda mukati memotokari toti chimutsa motokari Blessing. Wotaura kuti handichakwanisi kumutsa motokari, dai dzaisahwira wangu ari paside apo afambise motokari. Zvorevaka kuti haugoni kudrive. Saka chokwadi chiripo ndechekuti hurumende yedu haisikwanisa kutungamira, haigone kutungamira. Basa iroro havarigone. Wangangoda zvavo kunyepera Britain, wangada kunyepera America, wangada kunyepera opposition civil society. Chokwadi chiripo ndechekuti mapolicies ezanupf ndovaurayanyi.
Mutungamiri wesangano reZimbabwe yadzoka Dr. Victor Chimutu vari parunare kuNorway. Zvichitevera kurudziro yehurumende yekuti vanhu vakaurayiwa munguva yekukura hundi vafukunurwe nekuvigwa patsva, vagari vemunharaunda yeSipepa kuCholocho mudunhu reMatabeleland North neZuro vakaona chiitiko chekutanga chekufukurwa kwevanhu vaviri vanonzi vakapfurwa nemauto e5th Brigade vakafa muna 1983. Mapfupa evaviri ava vaJustin Chuma nemudzimai wavo muzvare Tembingwenya, avo vaive vakaroorana, anonzi akafukurwa pedyo nenjanji yechitima apo vakavigwa nevamwe vagari vanonzi vakamanikidzwa nemapurisa kuvafushira. Urongwa uhu hwaitungamirwa nesangano reUtula Trust pamwe chete necommission yezvekupodzwa kwemaronda yeNational Peace and Reconciliation Commission vachishanda nemhuri dzevafi. mapfupa evaviri ava anonzi achazochengetedzwa zvakanaka mumazuva anotevera. Asi mutungamiri werimwe sangano rinorwira kodzero dzevanhu vakashungurudzwa negukuraundi repost independent survival trust vafelix magalela mafasibanda vaudza jonga kandemiri westudio 7 kuti urongwa uhu hauna kunyatsojeka uye vatungamiri vehurumende vanofanira kubuda pachena vachikumbira regerero.
Zvinonetsa kunyatsopatsanura kumborehu kune huku nenyaya yekuti zvinhu zviri kufambiswa neimwe nzira yatanga tisingafungi. Tisi taifunga kuti matunhu nemasabhuku nemadzishe vanotanga kumbogarwa navo pasi kwozotsvagwa hama dzevanhu vakafa nemavictims vawirirane nemethodhi yokufambisa. Asi yezvinezvi tiri kuona kuti hurumende iyi hameno chairi kumanyira kana iri kumanyira kuti open for business, iri kungomanya ichiita zvinhu zvisiri pamutemo. Hama dzacho dzakanga dzatenda here kuti vanhu vavo vafukunurwe? Maforensic scientist akanga aripo here? Because isisi tiri kuziva kuti pane nzvimbo dzakawanda dzakavigwa vanhu, dai mapurisa aitungamira ivavo dai vachifamba vachirangidza vanhu kuti apa ndopatakapfuchira munhu, apa ndinhingi ndinhingi. Zvinezvi handizivi kuti zvichafamba zvakanaka. Chatinoona ichiswe post independent survivor trust ndechekuti hakuna hurumende inozvisunga. Zvinhu izvi zvaifanira kuzoitwa nehurumende nyowani, kwete yemaperpetrators. Kusouth Africa kwakaitwa Truth and Reconciliation Commission, haina kuitwa naBotha, yakazoitwa neNew Dispensation. Saka tiri kuona kuti kubata vanhu meso dai kuri kutsvaga kuregerera kwakanaka. Vauya kune vanhu vakati tinokumbira ruregerero, totangira ipapo.
Asi iro danho irori rekufukura vakaurayiwa munguva yegukuraundi vachinzi vavigwe patsva uye kuti nyaya iyoyi yakutaurwa pachena, haisiwo here imwe nzira yekuti hurumende iri kutambira kuti zvakakanganisika?
Havasati vauya vajonga. Munhu anokumbira ruregerero anopota nasahwira kana kuti nemumwe woti ndakakanganisa. Uku kufushira yatinoti evidence, nokuti hurumende pachayo maperpetrators aiva macommanders. Tinavo maministers aiva maministers nguva yaMugabe. Saka tichine vanhu vakabatsire kuti nyaya iyi iitwe. Zvino maperpetrators haakakwanise kuita izvozvo. Tinoda inonzi transitional justice, anenge ane mhosva oenda kune mhuri yanhingi okumbirira regerero kana zvichienda kukoti inonzi justice. Zvino apa hapana justice apa.
Avo vanga vari mukuru mutungamiri wesangano repost independence survival trust vafelix magalela mafa sibanda vachitaura vari parunare kubulawayo najonga kandemiri westudio 7. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa vakwanisa kudomwa nematunhu ose ebato ravo ari gumi nematatu kuti vatungamire bato iri kwemamwe makore mashanu zvichitevera kudomwa kwavakaitwa zvakare nedunhu reSouth Africa mukupera kwesvondo. Bato reMDC riri kutarisira kuita musangano waro mukuru weCongress musi wa24 kusvika musi wa26 mwedzi unouya kuGweru, apo pachasarudzwa vanhu vachatora zvigaro zvakasiyana-siyana. Asi kudomwa kwavachamisa nematunhu ose kwave kureva kuti chigaro chemutungamiri webato iri hachisi kuzokwikwidzwa paCongress iyi. Zvichakadaro, vamwe vateveri vebato iri vari kunyunyuta neurongwa hwekuti vamwe vachatora zvigaro mubato iri vachaita zvekudomwa nemutungamiri webato kwete kusarudzwa kuCongress. Asi mutauriri weMDC vaJacob Mafume vaudza jonga kandemiri westudio 7 kuti urongwa hwekuti vamwe vachabata zvigaro mubato iri tinodzokora zvakare. Asi mutauriri weMDC vaJacob Mafume vaudza jonga kandemiri westudio 7 kuti urongwa hwekuti vamwe vachabata zvigaro mubato iri vachaita zvekudomwa nemutungamiri webato iri huri pamutemo.
Chekutanga tinoti makorokoto kuna advocate Nelson Chamisa, vasarudzwa nemaprovinsi ese kuti vange vachitiva vaMorgan Tsvangirai anova iye anga ari mutungamiri wedu wekutanga, mutungamiri wedu wechipiri anobva ava iye Advocate Nelson Chamisa. Sazvinoreva ndezvekuti maprovhinzi edu aona zvakafanira kuti varambe vachitungamira vapedzise basa rakasiyiwa navamugeni Tsvangirai. Ibasa guru, tinoti makorokoto, makorokoto, Mwari hapi musengwa wausingagoni kutora. Tatarisira kuti vachamisa vachitipinza muZimbabwe itsva saJoshua.
Tiri kuonawo paine vamwe vari kuchema-chema neurongwa hwatinonzwa kuti huchaitwa kubato renyu hwekudoma vanhu muzvigaro vachidomwa nemutungamiri webato. Ichokwadi here ichi kana kuti tsananguraiwo zvakamira sei?
Aiwa, zvakamira zvakadaiwo. Kune mapositions top 8 achange achielektiwa kubva kuvice president, chairperson, vice chair, secretary general natreasurer general. Avo achange achisarudzwa. Asi pane mamwe akaita semutauriri wemusangano, akaita saorganizer, avo achange achiappointwa. Mamwe zvikunja izvi ndezvekuti munhu unogona here basa, hazvizi zvekuti unoshambadzwa, zvinhu zvokuti tofanirwa kutonyatsotsvaga kuti wotoita mutauriri ndiani, ende zvinoburukidza nekugona. Saka nyaya dzekuappointwa idzi dzinogona kutobetsera musangano.
Asi bumbiro rebato renyu rinoti panyaya iyoyi?
Muna 2014 bumbiro rakagadziriswa kuti vatsvangirai vakange vachifanirwa kunge vachisarudza kubva kuna secretary general zvichidzira. Isusu seleadership itsva takazviona zvakafanira kuti aiwa, chero zvayo constitution iri kutipa masimba iyoyo. Vachamisa vakati aiwa, regai ndiisa mashandise masimba iwayo. Vakakumbira kunational council kuti national council ipe muono wekuti secretary general na treasurer general vange vachisarudzwa neelection, chero zvazvo zvainzi vanofanirwa kuappointwa napresident. Saka national council mukurikidza noungwaru hwayo yakati aiwa, ndizvozvo toti secretary general na treasurer general na vice chair na chairperson nemavice president vachange vachipinda musarudzo. Zvinova izvo zvawedzera demokrasi yedu kubva pana ya 2014.
Avo vanga vari mutauri wemudhisi vaJacob Mafume vachitaura vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Vamwe vagari vekumasvingo vari kuchema-chema zvikuru nenyaya yekukwira kwemitengo yezvekudya zvapa kuti vanonge svosve nemuromo. Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Vagari vazhinji vemudhorobha remasvingo vaudza Studio 7 kuti mitengo yezvinhu muzvitoro iri kuramba ichitachamuramba mhuru, izvo zviri kuita kuti vadye kamwe chete kana kaviri pazuva. Pakupera kwesondo, mitengo yezvinhu zvizhinji zvakaita seupfu, nyama, mafuta ekubikisa pamwe nemupunga yakakwidza nezvikamu zvinoda kusvika zvikamu zvisere kubva muzana. Amai Emilia Muchabiwa vanoti ivo nemhuri yavo vakatodzikisa uwandu hwechikafu chavanodya.
Zvinhu zviri kutotiremera, tingambodi kukunyeperai, because zvafanana kana nyama yachona yakwira, chingwa chakwira, tichatombokwanisa kana kudya breakfast, tautongozodya kana masikati, takubatanidza breakfast nemanheru. Zvakatotiomera, zvinhu zvakaoma veduwei.
Vashandi vazhinji vari kuchema-chema kuti apo mitengo yezvinhu iri kukwira mazuva ose, mari yavanotambira pamwedzi haisi kuwedzerwa. Vazhinji vanoti mitengo yezvinhu iri kukwira apo vabereki vakatarisana nekuvhurwa kwezvikoro svondo rinouya, izvo zvichawedzera matambudziko avo. Vazivanai Chikwanda vekwamucheke vanoti hurumende inofanira kuona kuti yagadzisa nyaya yezveupfumi hwenyika kuti vanhu vasararame nehwaku mukwaku.
Mapurisi zvinhu akuramba achingokwira ende gavhumendi yachona hapana zvairi kuita, zvokuti tochema de vanga vavamiramirawo bosi ngatasaiko zvino makuseni kana tatisakwanisi kutodya makuseni takutoita inonzi 011 kutadza kuti makuseni haudyi, wodya masondozodya futi manheru, plus tatisa nezvikoro zvedawo vhugwa izvi magrosari ariko haasi kutengeka. Nyama yachona kuti uitenge pamba chapo chaipo taimbodya kana mibvi kana ka 3-4 pavhiki, asi iko zvino ukaridya kana ka 1 unenge watomiramira. Saka tiri kuchema kuti de hurumende yanga yaonawo zvokuita yapindira iticontrol mapurisi zvikwanise kutengeka mumashopumo.
Chisaga chimwe chete chemakeji 10 cheupfu chaiita madhora masere svondo rapera chava kuita madhora makumi mashanu, apo keji imwe chete yenyama yaiita madhora mapfumbamwe yava kuita madhora makumi manomwe. Makeji maviri emupunga aiita madhora mashanu ava kuita madhora mapfumbamwe. Chingwa chakawedzera kusvika pamadhora matatu nemakumi mashanu semari yaingotengeswa chingwa ichi nekambani yeBakers Inn svondo rapfuura. mutengo wedoroka wedzera wosondo rapera. Restoro Masungu wataura ne Studio 7 varamba kudongwa mazita avo vanoti mitengo yezvinhu iri kukwidzwa nekuti vari kuhota zvinhu nemari yekunze yekuAmerica vozotengesa nemari yemunyika yemaRTGS nekudaro vanoisa mitengo inoenderana nemari yavari kuhodhesa. Mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Industries Vasvelan Javangwe vakaudza Studio 7 kuti nekuda kwekuti mari yekunze haisi kuwanikwa mumabhanga vamwe vari kutenga pamukoto ichidhura. Asi vamwe vakaita sava Nixon Quirirai vanoti hurumende inofanira kubvisa mari yemunyika yemaRTGS nebhondi vanhu voshandisa mari yekuAmerica isingaperi simba.
Zvinhu zviri kuoma zvikuru nokuti izvezvi mukatarisa kuti ndikwanise kunotenga upfu chaihwo chaihwo hasi kukwanisika. Saka sesu vanhu tava kutorarama ne 1 million per day ende randi tikwanise futi kuenda kusouth Africa randi racho rakwira reti zvisingamboibviri. Saka taitoti idei hurumende yabvisa kana ichikwanisa ngaibvise bond noti tive tinoshandisa kana kuti randi kana kungoti maus zvingava zvingatoita kuti tikwanise kurarama nokuti haupenyu hwatiomera.
Gurukota rinoona nezvekubudisa kwemashoko amai Monica Mutsangwa vakamboudza Studio 7 kuti hurumende iri kushupikana zvikuru nenyaya yekukwira kwemitengo yezvinhu. Vachitaura sondo rapfuura kuZimbabwe International Trade Fair kuBulawayo, mumwe wevatevedzeri vemutungamiri wenyika vaConstantine Chiwenga vakashoropodza sitoro vachivapomera mhosva yekwidza mitengo yezvinhu vachiti vanhu ava vari kuda kupirigura hurumende. Asi vanoongorora nyaya dzezvematongero enyika vamasimba Gonese vanoti zvitoro hazvina mhosva sezvo hurumende iri kutadza kugadzirisa nyaya yezveupfumi hwenyika nekuisa mitemo yakanaka inokwedza mabhizimusi ekunze munyika. Ndakamirira Studio 7 Masvingo. Dini Gandri Maramba.
Makateerera ku Studio 7 tiri kutevenyura tiri muWashington DC. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vanosvika mazana manomwe nevana vabatwa nechirwere chegwirikwiti muAmerica gore rino, uwandu hwakawandisa zvichidzokera kumakore ekusvika kuma1994. Sangano rinoona nezvezvirwere muAmerica reCenters for Disease Control and Prevention kana kuti CDC rinoti vhiki rapera chete vanhu makumi manomwe nevasere vakabatwa nechirwere ichi. Hapana hapo ati afa nechirwere ichi, asi vanhu makumi matanhatu nevatanhatu vanonzi vakaendeswa kuchipatara. CDC iri kukurudzira vanhu kuti vabaiwe majekiseni anodzivirira chirwere ichi kunze kwevaya vakambobatwa nechirwere ichi vachiri vadiki. Vanhu vanosvika makumi matatu nemasere vafa muMozambique kusvika pari zvino mushure mekunge nyika iyi yarohwa zvakare nerimwe dutu mupengo rinonzi Cyclone Kenneth mushure mekurohwa mavhiki apfuura nerimwewo rainzi Cyclone Idai. Vanhu vanosvika zviuru mazana maviri vakatarisana nedambudziko remafashamu emvura kuPemba. Nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kuyambira vagari vemuHarare kuti vanofanira kugara vakafashaidza mvura vasati vaishandisa mudzimba sezvo mvura iri kuwanikwa muguta iri ichikwanisa kuvhiringidza utano hwavo. Kiri Mudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Mukuru anoona nezvezvirwere zvinotapuriranwa mubazi rezveutano Dr. Posha Manangazira vanoti havasi kufara nezviri kuitwa nemakanzuru ayo vanoti vari kudzosera shure basa ravo rokudzivirira kupararira kwezvirwere zvinotapuriranwa. Dr. Manangazira vanoti kanzuru yeHarare iri kusiya vanhu vachivakira munzvimbo dzisina mvura kana zvimbuzi zvinova zvinhu zviri kuita kuti zvipatare zvigare zvakazara nevanhu vane zvirwere zvemanyoka.
Dzimwe nharaunda dzatiri kuona dziri kungonyuka dzimba pasina kana mabhini, zvimbuzi, iyo mvura. Saka kungobika urwere kuri kuitika mumaguta. Kana kuri kumusha vanhu vanoenda kumatsime. Asi vanhu vakaenda kumatsime mumadhorobha ndosaka zvipatara zvedu zviri kugara zvakazara nevanhu vanenge vachirwara. Hazvina utano uye pamutemo chaiwo hazvibvumirwi. Saka kuchikora mtemo uye kuisa upenyu neutano wemaZimbabweans pasina kunaka. Saka isusu tinozvishora izvozvo sebazi reutano.
Dr. Mananga Zira vanoti bazi reutano rinogara richikurudzira makanzuru ose zvavo kuti atevedzere mitemo uye kuti akwanise kupa vanhu mvura yakachena nekuchenesa nharaunda dzavanogara. Vanoti kunze kwezvirwere zvekorera netyphoid kune zvimwe zvirwere zvakawanda zvinokonzerwa nemvura ine tsvina.
Haisi kolera chete inokonzerwa nekushaikwa kwemvura. Zvirwere zvakatowanda, including skin diseases, including pneumonia. Because pane tsvina pachabarwa zvirwere zvakawanda kunyanya kuvana. Asi munhu wese zvake akadya tsvina, akanwa mvura ine tsvina, achatorwara.
Mumwe mugari wemumarlboro amai Joyce Matanire vanoti nyaya yemvura ratove dambudziko guru chairo zvokuti zvaive zviri nani kuti hurumende ipe munhu wese nhomba yokudzivirira korera netyphoid.
Nyaya dzemvura dzanetsa haisi Harare chete, saka nenyaya yezvirwere zvemvura izvika zvakaita sana typhoid, cholera, ndaifunga kuti government ka dai yangokwanisa kutsvaga maresources ekuti munhu wese angovaccinatwa.
Asi Dr. Mananga Zira vanoti izvi hazvigoni kuitika sezvo vakangopiwa mukana mumwe chete wekupa nhomba yekorera, nokudaro hapasisina mumwe mukana uchavepo zvakare kunze kwevanhu vari kuchipinge nechimanimani avo vakavhiringwa netsaona yedutu mpengo recyclone Idai.
Takangopiwa mukana mumwe chete wekupa nhomba yekorera. Chifungidziro chiri chekuti vanhu vanga vaine mukana wakati kurei wekuwana chirwere chekorera vakadzivirirwa. Chinoita nguva ingaite makore matatu kana mashanu tisina chirwere chekorera. Toshandisa mukana iwoyo kugadzirisa zvakonzera korera zvacho, nekuti korera haingouyi. Inotouya tichiziva tichida pari kushayikwa mvura seizvozvizvo, pari kushayikwa kutakurwa kwemabhini, zvinhu zvatinogona kuita.
Meya weHarare vaHerbert Gomba vanoti kanzuru yavo iri kushaya mishonga yese inodiwa yekuchenesa mvura, nokudaro misha yakawanda yemuHarare ichagara iine dambudziko rokushaya mvura. VaGomba vanoti dhamu rinobva mvura inonwiwa muHarare rinoda kucheneswa nemishonga yakawanda, nokuti marara anorasirwa mune vanhu pamwe netsvina inobva kumaindastri yakatindivadza mvura iyi zvakanyanyisa. VaGomba vanoti kanzuru yavo haisi kuwana mari yakakwana yekunze yekuti ikwanise kutenga mishonga yekuchenesa mvura, sezvo makambani anotengesa mishonga iyi achida mari yekunze. Kanzuru inoti inoda mamiriyoni matatu emadhora ekuAmerica semari yekutenga mishonga mwedzi wega wega. Kudzamara dambudziko remvura ragadziriswa muguta reHarare, vanhu vakawanda vakaita saamai Matanire nevamwe vakagara pamusoro pebhambu rezveutano iro runogona kuputika chero nguva. Ndakamirira Studio 7 muHarare, Dinikiri Mudzamiri.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. nasi tiri kutarisa nyaya yekufukunurwa kwevamwe vanhu vakafa munguva yegupu rahundi, uye zviri kuitwa kuedza kugadzirisa dambudziko iri. Kubva mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa zvavati vanhu vakasununguka kutaura nezvenyaya iyi. Kana muchida kupinda muchirongwa chedu kanawo kutitumira mashoko, tumirai ku Studio 7 muchishandisa WhatsApp number dzedu dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai edu anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai edu anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 9885 shortwave. Tinodzokurura zvakare masaisai edu nhau dzemangwanani 909 a.m. 4930 7270 ne 9885 pa shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musure nhau zvakare. Gurukota rinoona nezvemukati menyika vaKane Matema vanoti mapurisa ave kugara akazvipakatira sezvo aine umbowo hwekuti pane vanhu varoda kupidigura hurumende. MDC yotaura nenyaya yezvigaro zvichadomwa vamwe vanhu nemutungamiri webato iri. Tabva tasvika kumagumo yechirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele. Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Chona njani mtwaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 29 kumabasa 2019 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, kugetshwe amathambo abantu ababili ababulawa ngesikhathi sombhuqazi wegugurawundi etsholotsho izolo ngenhloso yokuthi bangcwatshwe kakutsha ngenhlonipho.
$253 for ukuthatha passport enengi kakhulu. Ama business ethu vele ala profit enengi. Imali yakho na vele asilayo ayikwani.
Uhulumende useqalisile njalo ukupha abantu ama passport ngemva kokubayeke wama ngeviki edluleyo ngenxa yemichina ebingasebenzi kuhle. Incwadi kwezempila kahle zithi abantu abagcoba amafutha ahluba ijwabu ikakhulu ebusweni belenjongo yokuba bahle bafaka impilo zabo engozini yemikhuhlane efana lemvukuzane yejwabu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kugetshwe amathambo abantu ababili ababulawa ngesikhathi sombhuqazo wegugurawundi kosiphepha etsholotsho izolo ngenhloso yokuthi bangcwatshwe kakutsha ngenhlonipho. Iningi labakade bekhona kulesi isehlakalo bathi bafuna umongameli Emmerson Mnangagwa kanye lowaye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe bazexolisa ngesiga lesi njalo bahlawule ngocuku abalwenzayo. Kubika intathelizindaba yethu u-Anastasia Ndlovu.
Inhlanganiso ezimeleyo ekumsebenzi wokulondoloza ilungelo likaZulu e-Ukuthula Trust bamanyene lezakhamizi zetsholotsho emsebenzini wokugebha amathambo kamuyi umnumzana Justin Chuma lomkakhe unkosikazi Thembi Ngwenya Chuma ababulawa ngomnyaka ka-1983 libutho le-VIO ele-5th Brigade hosiphepha kugwayi level line abagqitshelwa izakhamizi ngemva kwelanga elilodwa bebulewe. Uchuma owayesebenza kunkampani e-National Foods ubikwa wadutshulwa wahle wafela khonapho kuthi unkosikazi wakhe waqunywa umphimbo ngemva kokuhlaba umkhosi ebona umkakhe esedutshulwe wafa. Umnumzana Amos Ndlovu wenkwalini etsholotsho omunye walabo ababanjwa ngamandla ukugqibela uChuma noMangwenya wamukele ngenjabulo inyathelo lokungcwaba kutsha ababili laba.
Lumbono ohlelo lolu luyangithabisa luyangithokozisa ukubana namhlanje izihlobo zethu ezilela egangeni nxa zibuyele emakhaya zizibisela ngale ndlela. Nxa kungaba yinto engahamba ngale ndlela ingahlalisa izinhlobo zabantu phansi. Isihlobo lesisebenzile egangeni ngiyacelisa nxa kuyukuthi into le ingahamba ngendlela yona le iphumelele ngale ndlela kube khona abanye esingakwaziyo ukuthi bangaphi kwezindawo kodwa ke okohlelo lolu hhayi baga ingqondo encinyane ukuthi mhlawumbe izinhliziyo zizadlala phansi.
Umnumzana Albert Mathe uchasisa ukubulawa kukaChuma lekhosikazi lakhe.
Yaba bazongcwatshwa yimi lo Eric Ndebele lo mntanakhe u-Eric sibathathu ngokwayezakalayo. Sathi sizobabeka omunye wayesikwela ngenqaku la umpimbo lo omunye kwakujayanisa kupheka ngoyindoda bewaqunywa umpimbo yethu kubaphakamisa ke sesiyafaka egodini. Amapolisa besimele besithi bona ezani masinya bengaphendukanga elani bayafika belibona saheza masinyake sakahula la sesesibabeka bele iradio yabonyabona uma kungaholi simbi phakathi khonaphaya.
Umnumzana Enoch Ngwenya oyemadobho eBhaja, umni wabo kaMangwenya, uthi okumzwisa ubuhlungu kakhulu yikuthi udade wabo wabulawa ezithwele.
Wabulawa ezithwele nomngakhe wonke umoba kuthiwa ukaqala ukubulawa umngakhe ngiba umngakhe wakhala usizi kakhulu baze sithi ambulaleni mani umfazi we-testend base beyamntula-ke naye ngoba ufa.
Uqhubeke ethi ufisa ukuba umbulali avele kuyiwe emthethwandaba kuthoniswe onguye owadala icala.
Hayi, mina ngiyakhala kakhulu ngesifiso sami. Ngiyafisa ukuthi bona labo abenzi okubi kade wayi bengavezwa egcekeni lami ngenihlala ekhodi ngilalele bekhuluma ukuthi kwakuvela injongo yabo kwakuyini. Usho ukuthi ungabulala umuntu wesifazane aphathanga lothoka indoda yakhe wayicelela emsebenzini wayisebenza kwe-National Food. Phiwa nencwadi ukuthi nansi incwadi ungathola i-roadblock ubanikeza. Zange babe nendaba nalokho abathatha umbhobho nje bha wabaye kuphela kwakhe.
Amathambo emuli yakoChuma athethwe asiwa kungcitshi zamathambo ukuyahlolisisa kahle ukuthi ngempela kulobuhlobo lalabo abacela ukuba agejwe bazathi sebengcwatshwa kutsha ngemva kophenyo. Ngimele iStudio 7 ngiseCholocho, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Uhulumende seqalisile njalo uhlelo lokupha abantu ama-passports ngemva kokuba eke wamisa lolu hlelo ngeviki edluleyo ngenxa yemitshina ebingasebenzi kuhle. Abantu abaningi ababhalisayo bedinga ama-passports nyakenye balokhu bengakatholila namuhla. Uhulumende uphinde walandula namhla imbiko ethi intengo yama-passports isikhwelile. Kubika intatheli zindaba yethu uGibson Bebe.
Lokhu kuza ngemva kokuba uhulumende ke wamisa umsebenzi wokupha uzulu ama-passport ngeviki ephelileyo okwenze abaningi bacabange ukuba engagcina esekhweza intengo yalezincwadi. Iningi labantu liveze ukudana ngokuphuza ukuphuma kwalezi ncwadi besithi sokubabisela emuva emsebenzini yabo. Omunye wabo ngosakhulayo uNyasha Maphosa uphila ngokuthenga impahla phandle kwelizwe ethengisa uthi lokhu sokumbisela emuva emsebenzini wakhe.
Hayi, mina sengikhathele mina ngiyathengisa into zami ngiyithathe eSouth Africa kathesi passport expire senje theyinye yakhona ukuthi iphuma ayiphumi. Sengistrandeda angikwazi, isikolo ziyavulwa khathesi, angikwazi sokhona ngiyakuhambisa njani ibhizinisi selivele sengikhathele mina.
Lokhu kusekele ngomunye njalo osakhulayo uFaith Ncube, yena othi kunzima ukuthola imali engamakhulu edlula amabili lengxenye yamadola i-253 yokuba athathe ipassport yeviki esithi lokhu emelele ipassport ye-$53 kusukela nyakinye ngoNtulikazi.
$253 for ukuthatha ipassport iningi kakhulu. Amabhizinisi ethu vele ala profit eningi, imali yakhona vele asilayo ayikwani.
Kodwa umqondisi wehofisi yokubhalisa ingwalo eziqadekileyo eka Registrar General umnumzana Clement Masango uthi imitshina yokulungisa yamapasipoti ilungiswe ngolwesihlanu lweviki ephelileyo.
It was restored on Friday. Yeah, it was resolved that Friday.
Imitshina yethu yalungisiswa ngolwesihlanu kodwa umphathintambo uzethula umbiko namuhla, ngakho ke angisoze ngiqhubekele phambili.
So I wouldn't want to talk ahead of.
Ekhuluma emhlanganweni nentatheli izindaba umphathintambo wendaba zasekhaya uMnumzana Kane Mathema uthi uhulumende akasoza kweze indleko yokuthola ipasipoti, njalo uzakwenza kube lula ukuyithola. Ipasipoti yentengo ephansi ibiza amadola angamashumi amahlanu lantathu, $53, ukuthi leyo etholakala ngemva kwamalanga amathathu usiya kuviki ibiza amadola angamakhulu amabili lamashumi amabili lantathu, $253, ukuthi ephuma langa linye ibiza amakhulu amathathu lasishiyagalombili, $318. Inani labantu ababhalisa bemele ukuthola ipasipoti selisedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili, kutsho uMasango. Ngimele iStudio 7 seHarare, nginguGibson Bebe.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kHz.
Umkhokheli webandla leMDC uMnumzana Nelson Chamisa usekhethwe izigaba zaleli bandla zonke ezilitshumi lantathu ukuthi aqhubeke elikhokhela kulandela ukhetho lwenziwe isigaba seSouth Africa ngempela sonto. Unobhala jikelele weMDC uMnumzana Douglas Monzora ngomunye owayekhangelelwe ukukhethwa laye ukuze ancintisane loChamisa kukhetho oluza kwenziwa ngenyanga ezayo eGweru, lapho kuzaqhutshelwa khona iCongress yeMDC. Kodwa uMonzora akasakhethwanga ngitsho layisigaba esisodwa. Ukukhethwa kukaChamisa kutsho ukuthi sokuzamele akhethe umqoqi wenhlelo zebandla, organizing secretary, lesikhulumeli isebandla. Lokhu sokuludaba olusolwa ngabanye abathe kuzabangela ukuthi uChamisa abe nguntando kayiphikiswa. Omunye wabo ngumnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu okhulume lo Chris Gande weStudio 7.
iZanu-PF sizayikhumbula njengephathi eyayikhangelela kakhulu ababeyisebenzela and not ababethini ukuthi basetshenzele yiyo iZanu-PF. UMgabe wahlala esihlalweni wapraktisa lokhu abakubiza nesingu bethi yi-politics of patronage, ukuthi abantu bayamkhonza ukwenza ukuthi abanikele izinto. I-MDC kancane kancane ilokhu isiya khonapho. Ngakunikile example mhlawumbe singabe singayinanzeleli yokuthi, for example, ngesikhathi ubithi esuka kuTsvangirai, uTsvangirai watshintsha isikhundla sikasekretary general, wasithathela insiba zonke. Ma ukhangela ihistory, yikho kwenziwa umdala kutekele exactly ma umgabe khanisa ukuba utekele khanisa ukuba ngumsindo. Umgabe wangenaya le ipolitics. So ipolitics yezanu yayiyipolitics njalo iseseyipolitics yabantu bezanu, not yesizwe seZimbabwe. If iMDC nayo isisiya kuleyo ndlela ukuthi isibhekela abantu abaphakathi, hhayi ukuthi ibhekela abantu bezimbabwe, siyakhala abantu basemazweni manje basisha ukuthi nababuyele ekhaya. But if leyo party okungathiwa yiyo ezokuthatha ikusasa eZimbabwe, ayisho ukuveza amabali engwele esiyo esinenkinga layo kuze kube namhlanje.
Ye, kodwa bakhona abathi bona inyathelo leli liyaqinisa ibandla ngoba umongameli uyabe ezakhetha abantu abona bengabambisana indima enkulu kulalabo ababekhethwe ngabanye abantu.
But ukhetho lweZimbabwe ngithi yibi example ye democracy. So makule party ke ebuya isebenza opposa nalokho okwenziwa nationally. What more, the national? bazovumela yini ukuthi abantu babe babazithethela izindaba zifunayo. O-president mfowethu uma bekhetha ama-positions abanana nabo chief justice and things like that, then bayenza bebulala, bagcina bebulele khonoko ngoba nababantu abakhethwa ngu-president babe bengabantu bakhe ufuna ukubusa through bona. So ukwehlukanisa kwamandla kona kubayeleli banyaziphumela lwa ngesindebeleni separation of power akusabi khona ngoba lwa umuntu usesenza efuna ukubonga umsebenzi awubuswa ngu-president.
Umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu yincwethi kwezombusazwe ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekwele South Africa. Life Talk lamhlanje sikhangela ukugejwa kwamathambo abantu ababulawa ngumbhuqazo wekhukhurawundi ukuze bangcwatshwe kakutsha ngenhlonipho. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Lanxa esolwa ngabantu abanengi, umongameli wakwele Afghanistan sesungule umhlangano wamalanga amane okukhumisana umlotha labangavumelani lombuso wakhe abagoqela abenhlanganiso ezizimeleyo ezamalungelo oluntu ezabesifazane kanye lezeziphepheli. Izulu lesikhukhula elecyclone Kenneth selise Mozambique ngemva kwamaviki ambalwa lelo lizwe lihlaselwe ngelinye njalo izulu lesiphepho ucyclone Idai. Iziphathamandla ze-United Nations lokhe zilokwesabela ukuthi ucyclone Kenneth angadala umonakalo owedlula okacyclone Idai. Ingcwethi kwezempila kahle zithi abantu abagcoba amafutha ahluba ijwabu ikakhulu ebusweni belenjongo yokuba bahle bafaka impilo zabo engozini yemikhuhlane enjengemvukuzane yejwabu. Kubika intatheli zindaba yethu ubathabile Masuku.
Abagcoba amafutha okuhluba ijwabu baveza izizathu ezehlukeneyo kodwa injongo yabaningi yokuthi babe bahle. Amafutha agcotshwayo laba abikwa edala ingozi enkulu kibo ikakhulu imikhuhlane yejwabu engagcina isiba imvukuzane. Unkosikazi Sibongile Chuma ongumongikazi uchaza ukuqakatheka kwejwabu elingahlutshwanga emzimbeni.
Skin bleaching yokugcoba amafutha ahluba ijwabu lakho. Lokhu kuyingozi. Ngitsho ngoba ijwabu lethu lilemsebenzi eqakathekileyo emningi. Okokuqala, liqakathekile ngoba lenza ukuthi izinembuzane kumbe ngithi amabacteria angangeni lula emzimbeni yethu. Njalo ilanga, imisebenzi ilanga ingasihlabi kakhulu okusilimazayo ukudala abakuthi yi-skin cancer. Ukuba mnyama kwethu khonokwana kuyimelanini yona leyo eyabe ikhona ejwabini lethu. Nxa ingekho iyenza ukuthi umuntu kube lula ukuthi abanjwe i-skin cancer.
Uyaqhubeka njalo umongikazi Chuma ethi ikhona eminye imithi ongayibhalelwa kudokotela ehluba ijwabu kodwa kumele abantu bayisebenzise belandela iziqondiso zikadokotela.
Njalo ijwabu lethu liyasinceda ukuthi singagodoli. Kodwa singagcoba amafutha asubula isikhumba sethu saphezulu. Ziyafa lezi zinwele kube lula ukuthi sibanjwe umqando. Sicine sesingena imikhuhlane yabonyumoniya kumbe ukukhwehlela. Akhona ama-prescription abhalwa ngabodokotela alawo ama-bleach.
anjengabo Betaso, anjengabo Calamine lotion. Alungile. Nxa kuyukuthi aprescribelwa ukuthi elaphe imikhuhlane yesikhumba esiyabe silayo. Kodwa nxa singawagcoba okwedlulisekileyo, yikho lapho esisuka bese silimaza ijwabu lethu.
Unkosazana Caroline Nxumalo, ongomunye wabesifazana abagcobayo amafutha ahluba ijwabu, uthi sekunzima ukuba awayekele.
Mina ngaqalisa ukugcobisa ngemva abangani bami sebengixwayisile ukuthi i-epiderm angaqeda ama black spots engangilawo efesini. Dem ngathi sengiyithengile ngayigcobisa efesini kuphela okwakuqala ama black spots lawa naphela sibili ifesi yami yaba smooth yaba butshelezi. Ngase ngiqhubeka ngigcoba, ngase ngicabanga ngathi sengibomvu, ngase ngibomvu ifesi kuphela ngapha ngaphansi ngimnyama. Ngakho ngase ngicabanga ukuthi ngigcobe umzimba wonke. Ngemva kokugcoba umzimba wonke konke ngaba bomvu indawo yonke ngaba muthi. Kwasekusekuyalo ukuthi ngiyekele ukuyigcoba, ngakho ngaqhubeka lokho ngigcoba lanamuhla.
Umnumzana Kelvin Sibanda, othengisa amafutha okuhluba ijwabu, uthi ibhizimusi ihamba kuhle ngoba oqala ukugcoba amafutha la kaphindi awekele futhi.
Thina nje abathengisi la mafutha okugcobisa ayenza abantu besifazana bebe bomvu siwathenga ngobuningi bawo sibili eMozambique laseSouth Africa. La mafutha asenzela kahle sibili kubhizimusi lethu lethela inkalakada zezimali. Njengoba abantu abangomama bengavele baqale ukwagcoba la mafutha, akusayenzi ukuthi ebekele ukwagcoba njengoba kuzaphinde kubahlasele ngendlela engayisiyo.
Unkosikazi Silibaziso Moyo, ongomunye wabagcobayo, uchaza uhlupho ahlangana lalo ngemva kokuba sezihlube ijwabu.
Mina ngangigcoba amafutha la ahluba ijwabu kuthi ngifuna ukuba muhle. Ngangiwagcoba umzimba wonke. Kodwa ngahlangana lohlupho olukhulu lapho ngize ngizithwale ngoba ngabeletha nge-operation. Behluleka ukungithunga bethi ijwabu lami selilula kakhulu. Ngaze ngahanjiswa eHarare. Lapho kobulawayo awula udokotela oweskin. Yikuthi ngize ngihambe eHarare. Lapho yikho engathola khona usizo ngoba bangithunga. Kodwa lanamhla i-operation yakhona ihlala ebuhlungu. Mina sengayekela amafutha lawo loba ijwabu lami selingaselihle.
Amafutha okugcoba ahluba ijwabu ayingozi kakhulu nxa abantu bengawasebenzisa bengazange bawabhalelwe ngudokotela. Balakho ukuba bahlaselwe kalula imvukuzane yejwabu kumbe bangene ngumqando okungadalela imikhuhlane enjengesihlabo lokukhwehlela okungapheliyo. Iningi labantu alisebenzisa amafutha la ngabesifazane ngoba belenjongo yokuba bahle, kodwa bayacetshiswa ukuba amafutha la ayingozi kujwabu labo, ngakho kabayekele ukuwagcoba bazigqaje ngalokho abayikho khona. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo. Ngingubathabile Masuku.
Abanye bababulawelwa izihlobo ngumbhuqazwe wegugurawundi bathi kabavumelani lendlela uhulumende aphatha ngayo udaba lokubekwa kakutsha kwamathambo ezihlobo zabo. Bathi kumele uhulumende axolise kuqala njalo ukubotshwe labo ababebulala abantu lalabo ababathumayo. Kuhlelo lwethu esilethulela lona enkundleni yeFacebook namhla sixoxela abalaleli abanengi kanye lowalwa impi yenkululeko ekuviyo leZipra. Umnumzana Maxim Kandla yena owabulawelwa uyise lewele lakhe. Umkandla nguye osungula lingxoxo.
Inkinga ngalo kodwa uhluphayo khona lokho ukuthi uhlelo lolu siluzwisisi nginjenje mina ne victim as well. Lapho kwabulawa khona ubaba lo twin brother wami. So-ke kule nhlupho ezinjengazona lezo labo cousins bami former Zipra Caterers babulawa lo bomalume konoko ke kuyahlupa indlela eyiyo ebekwe ngayo asibuboni thini ukuthi ukuhamba njani besathi ngenxa yabasahamba besizwa ukuthi kuhamba kokhulunywani kubathatha nje inkulumo sesizothwa kona sokugejwa ngali sokugejwa abantu sokugejwa abantu lapha nalapha ngohlelo lukagokurante akulunganga lokhu abantu kabatshelwe njalo sibe kwazi ukuthi khona nxa kuyiwe endaweni ezinyikazwana lezo induna usabhuku lezakhamizi kumele zibe khona kuleyo ndawo kube nethelevishini lama reporters bebe khona kuthathwe ke khona lapho ke imifanekiso yonale izakhamizi zikhulume zikhululekile okwenzakalayo kusuke lapho kuyo kwezinye indawo lazo ezithene hayi lokho ukuthi khona kuzalandwa uthwa khona lwana i-victim liyana ephilayo yelandwa sokuyakhulunywa lokho kwenziwe lokho nalokho sokuphelile.
Hayi siyabonga baba uMkandla aqhubeka ubambile khonapho. Ngithathe umlaleli wethu wokuqala uNyathi. Kunjani mdluli?
Ngiyaphila baba, kunjani?
Hayi siyaphila, uyizwile indaba sungenele kuhlelo.
Yazi ukuthi into eyenza laba bantu ikudlala ngabantu. Okokuqala nje bafanele batshela abantu ukuthi laba bantu bababulalelana kungaphongi ukuqhamuka nje sokuthiwa kuyalungisiswa sokuyagujwa amathuni amadala. Izinhliziyo zabantu zingakaxoli, fanele ukuthi bahlale phansi nabantu babuye bacolise batsho ukuthi bababulalelani abantu bakithi. Into efuna ukuyazi okokuqala bese kwenza ukuthi uma sebechazile konke labo bantu bafanele bathonisiswe bonke abayenza lezi zinto ngoba basaphila abaningi bakhona okwenzela ukuthi abantu bekwazi ukuxola. Namhlanje badivide ilizwe kabili noma kaningi ngenxa yezenzo zabo ezimbi. So asivela singeke sicole ngakho khona lokhu ukuthi bese behamba bethumela abantu babo ukuthi abayigqupha amathuna abantu bangcwatheka futhi lokuyana ikuzwisa abantu ubuhlungu kakhulu. Sayibona yonke into eyenzakalayo esikufunayo ukuthi abantu bahlale phansi labantu bacolise bona omnankagwa laboshiri laba izikhini zezami zonke lezi ezazibulala abantu.
Ngamanye amazwi mdluli uthi wena indaba enkulu lapha ikuxolisa lokubotshwa kwalaba babehamba phambili kumbhuqazo wegugrawundi.
Kunjalo baba, kufanele ukuthi baxolise lokuthi babotshwe laba bantu ngoba into abayenzayo ibuhlungu kwethu ngoba namanje abantu abaningi babaleka basegangeni bebaleka bona laba bantu bayesaba nokuya ekhaya. Labantwana abagcwele ibhanga lonke abanganazincwadi abangakwaziyo lokuthi abazali babo babanjani ngoba into eyenzakala yayibuhlungu. Abona ukuthi uma umuntu ongumama edatshulwa isisu nge-Benetley AK kuthe uzithwele umntwana e-Disneyland ukulawa abantu abadala ba-over 70 kuthiwa ngama-Disneyland ngabantwana abancane babe-reja amantombazana aye labo-10-15 years kwakungama-Disneyland yini.
Hayi siyabonga ngokungena kuhlelo Nyathi.
Ngiyabonga nami ngibane ngikhuluma naye.
Okhuluma lo Ntungamile.
Okay siyabonga Nkomo.
Ngithatha omunye njalo umlaleli uNkosinathi Ndlovu. Kunjani Ndlovu?
Ngiyaphila mfowethu, njani?
Hayi isiyaphila. Usixhuma ungaphi kwendawo?
Sejohnsvill lapho.
Aha, uyizwile indaba?
Ya, ngizwile indaba. Eyi yona engathi ayihambi kahle.
Ngani?
Ya, izela kufana nako kube njalo. Yena lo nguye owenza njalo, nguye lo manje ngu-president. Manje uthumela leyo komishini eyiye egebhu amathambo uzoqedani? Kusho ukuthi kinabo abantu uyabazi bonke ukuthi bangoba abanye vela kwazakala ukuthi bangcwatshwa uphi.
Labo bekungabalaleli be-Studio 7 esixoxela bokuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni uhlelo esilethulela lona enkundleni ye-Facebook.
I'm jealous, I'm a coming in to be sang out. I'm jealous, I'm a coming in to be sang out. I'm jealous, I'm a coming in to be sang out. I'm jealous, I'm a coming in to be sang out. I'm jealous, I'm a coming in to be sang out. I'm jealous, I'm a coming in to be sang out. I'm jealous, I'm a coming in to be sang out. I'm jealous, I'm a coming in to be sang out. I'm jealous, I'm a coming in to be sang out. I'm jealous, I'm a coming in to be sang out. I'm jealous, I'm a coming in to be sang out. I'm jealous, I'm a coming in to be sang out. I'm jealous, I'm a coming in to be sang out. I'm jealous, I'm a coming in to be sang out. I'm jealous, I'm a coming in to be sang out. I'm jealous, I'm a coming in to be sang out. I'm jealous, I'm a coming in to be sang out. I'm jealous, I'm a coming in to be sang out. I'm jealous, I'm a coming in to be sang
Yinzisa kuphela yengoma ke leyo ingoma ye house isiqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Kugetshwe amathambo abantu ababili ababulawa ngesikhathi sombhuqazwe weGugurahundi eCholocho ngenhloso yokuthi bangcwatshwe kakutsha ngenhlonipho. Kodwa abanye babantu ababulawelwa izihlobo bathi kabavumelani ngendlela uhulumende aphatha ngayo lolu daba. Kwanele mthwakazi olivalelisayo nguntungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.